vashamisa vavhota pachikoro chekwadzana 2 primary apo vanhu vanga vari mumitsetse vabva mumitsetse iyi vachimhanyira kuti vaone vachamisa ndokuzodzokera havo kunovhota vachamisa pavanga vaenda vamwe vevanhu vavhota muHarare nhasi ndamai chena ichikandira avo vanoti vafara zvikuru kuti vavhota vasina dambudziko ravasangana naro kunyange hazvo vamuka mambakwedza kuti vanovhota
patavhota vatavhota zvakanaka murunyararo izvozvi zvitatomirira kuti tipemberere 7 dzichingochaya then tatotanga kucelebrata vose kutoziva kuti it's obvious kuti mutungamiriri wedu vanelson chamisa vari kuenda kusethawo
mumwe mugaro wemuHarare muzvare Susan Mirenda vanoti kuvavhotera mumusha wembare vanga vachivhotesa vanhu vanga vachinonoka
vamutanga vachidhileya kuseni mbichana tisati tatanga kupopota tatanga kupopota kuti vakaina muofisa mukati kunoripota aripota kudaro achibva atanga manje kusefa zvakanaka vanga vachimhotora machembere nevakabereka vana chete vaiva vamwe vese vari paq vanga vachimhotorwa ma11 kune vaiva vachitorwa vakawanda kana pazvangodaro vabva vatanga kuita fast vachiverenga 10 votora kumachembere 2 kune vari paraini 10 tazoona raini raakuita bhu
zvichakadai sachigaro wemdct yavachamisa vamogen komichi vaudza studio 7 kuti vatambira mashoko ekuti vamwe vanga vachivhota vanga vachipiwa mapepa ekuvhotera akavhoterwa kare
zvino zviri kubuda pavanhu vari kuexperienza mapepa avari kuona sde vote anenge akamapa akaiswa vari kuti iko kuna mapepa ari kubuda ane x pane imwe candidate inenge iriyo mukati inenge irimo mukati mu uku kuda kucreata confusion pakukaunda nekuti zvinhu zvinozocreata nyaya yespoil vote but however tot izvizvo kana iri x inenge yakatiwa preset people should be able to compare ne x yeballpoint kana kuti x yepencil x yepencil kana kuti yeballpoint ndiye inenge iri authentic kana patotimoti x tinenge twakaitwa by design tinofanira kurambwa nemapolling agents edu nekuti because those are madesigns anoshandiswa nesystem kuda kuconfuse
vakomichi vativo pawanikwa imwe nzvimbo yekuvhotera isiri pamutemo pane rimwe purazi riri munharaunda yekwaseke yanga ine vanhu vakapfeka mbatya dzekomisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti zec
kune dzimwe nzvimbo dzakafananakunana seke kunana dnot farm kwawanikwa kune polling station isiri pamutemo but yanga ine full equipment zvose maballot paper inki zvese nevanhu vakatopfeka nhumbi dzezek and maarea akadai awanikwa nzvimbo dzakati wandei dzine vanhu vanoita mabogus polling station and mafull details achabuda muripoti redu asi izvi zvawanikwa zvichiwanikwa nguva yeelection inei
vakomichi vativo zanu pf yanga ichipawo chikafu kune mamwe maruva ekugokwe uye vati masabhuku 15 anga akamirira bato rezanu pf kugokwe kwakare semapolling agents
tasangana nenzvimbo dzegokwe shireya nekabiyuni panga pakaisiwa mapolling agents ezanu pf ari masabhu enzvimbo idzozvo anga akaisiwa mumapolling stations kuri kuzama kuda kuhundisira vagari venzvimbo idzodzo ndine nzvimbo dzakafanana nenzvimbo inonzi ne vana polling stations panga pane masabhuku maviri anga atoripo umwe anonzi vote mariromba na mitizano mariromba ndiwo masabhuku anga ari pa nevana polling station patimba polling station panga panomwe zvakare sabhuku anga aripo anonzi takurwira noumwe anonzi zivanai mudoma nafelix dzimati ndo masabhuku anga aripo pozeta pamwe panonzi pagwebo panga pana sabhuku anonzi give more rerambo Simon Ruvura ndo some of the examples asi all in all vanga vachisvika kumanhamba anosvika 15 mukonsiyo zimwe chete vakaiswa mumawadzi akasiyana siyana vachiitira kuti vagovhundisira vanhu kukabuyuni zvakare kwaonekwa zvakare kuna masabhuku anga ari mapolling agenti ezano
vamwe vatsigiri vemdct vati vachaenda kunzvimbo dzavavhotera pachapera kuvhotwa manheru ano kuti vadzivirire kubirirwa kwesarudzo vaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe vavhotawo nemhuri yavo pamhofu primary kuhighfield zuva roro vanhongonya uye panga paine vanhu vakawanda vanga vakamirira kuona vamugabe avo vasiri kunyanyoonekwa paruzhinji kubva zvavakabviswa pachigaro gore rapera ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi.